drama equal waka singa mwisho wa 21 January kuku sejimeri mwisho wa 22 waka wala iso waku uwe ndiweda karare senja waka jimisa kukoti mzuo kitunguza magis court zawa wamisa tamberike dare waka palo waka chukundile choguti patungu wa chibakumba chaitunia waka katambi wane dare waka njiwa badare 200 United States dollars chibatise waka njiwa nifo na ku reporter waka wachinyo makisa register ku sejimeri police station kamoche te
Saka pari zvino zvamira sei uyezve vamwe vavanga vainavo vakafamba usi.
Tiri kuti vari kunemedzerwa mhosva yekuti ivo vainge vari pamwe chete nevamwe vanosvika 50. Wasungwa izvezvi ndivo chete vanaiko. Vamwe avo vari kutsvagwa nemapurisa.
Zvamira zvakadai vari kutarisirwa kudzokera kumatare rini?
Vari kutarisirwa kudzokera kudare. Misi wa 17 inouya.
Muri kutarisira kuti pavachadzokera kumatare zvichafamba sei?
Panenge pachiongororwa kuti mapurisa vaferezeta nyaya kusvika pakadini. Kana mapurisa vapedza kuferezeta nyaya, kana vachichiti vachiona kuti pane nyaya inokodzera kupinzwa mudare, ndopatinenge totaura zvokuti taakupiwa here zuva richatongwa nyaya iyi. But kana takatarisa nemapepa akaisa pamberi pedare nezuro, mapurisa vari kuti vanoda kusvika musi wa 23 mwedzi unoyu kuterefeta, ende vanotarisira kuti vanenge vapedza kuterefeta. Saka zvichida pamwe kuda pavachazoenda kukoti, pamwe vanenge vapedza kuterefeta nyaya, vachichiti voterefeta nyaya kuona kuti inokodzera here kupinzwa mudare. Kana ichikodzera, tinenge takufanira kuti vachipiwa mutsi uchazotongwa nyaya yavo.